This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina zvita 18, 2014.
Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti yezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Muimbi asingaone ane mukurumbira muguta reGweru vaJohn Madubeko vanoti nhasi vafara zvikuru zvekubata denga mushure mekutambidzwa zvekuridzisa mumhanzi kubva kune mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita.
Sangano reHuman Rights World, Human Rights Association kana kuti ZimRights riri kuremekedza vanorwira kodzero dzevanhu munyika manheru ano nekuva pamubayiro yakasiyana-siyana.
Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanoti ZANU-PF yave zuru rakapinda nyoka.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Muimbi asingaone ane mukurumbira muguta reGweru vaJohn Madubeko vanoti nhasi vafara zvikuru zvekubata denga mushure mekutambidzwa zvekuridzisa mimhanzi kubva kune mumwe mudzimai vanove muzvina bhizimusi vemuHarare asina kuda kudomwa nezita. VaMadubeko avanonyanyoridzira mumigwagwa yeGweru neKwekwe vaine mwanasikana vavo ane makore mashanu Koliwe vanoti upenyu hwavo hwashandurwa zvakanyanya nerubatsiro urwu. Urwo rwauya zvichitevera imwe nyaya yakaburiswa neStudio 7 pamusoro pababa ava nemwana vavo pamwe nevhidhiyo yavo vaine mwanasikana vavo yakatorwa navaSam Ngoni Zaranyika mushure mekuvaona vachiridzira muGweru. VaMadubeko avanoti vanoridza misambo yerumba nembatlanga vanoti nerubatsiro urwu vave kutsvaga zvimwe zvishoma zvasara zvakaita semagatare neamplifier kuitira kuti vachibva mumigwagwa varidzewo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMadubeko avanoti vari mushishi kuronga kutsikisa damba refurawo rekutanga.
Nokuda kwaMwari ndatenda sikuru sava kuti mai vabvashuwa kuHarare kusvika muno muGweru kundivigirawo zvinhu zvokuti ndiwane ndiridzise paupenyu hwangu nechimwana changu. Haa, ndava kufarisa nokuti vandivigira seti yemadhirams yakakwana, akandipa nemasipika maviri makuru. Zvandaisingafungiri kuti paupenyu hwangu ndichazviwana, asi nokuda kwaMwari ndiwa kufara sikuru sava kuti dai Mwari akavaitira zvakanaka mai vavo nyasha hurusa avabetsere sikurusa.
Munoona izvi zvichishandura zvakadii upenyu hwenyu?
Haa, ndinoona zvichiva nechenji kuti ndinodofunza kuti sezvo mwana achira achizoendake kuchikoro gore rinouya ndinoona kuti zvava kuitika kuti ndizotsvagawo vamwe vakati kure kuti vanenge vachitevera sure kwangu ndichiita kuti ndipushe sezvandanga ndichiita nevana nyango dei vana ndinavo zvangu, asi ndinoona sekuti haazi zviringe ndatisimukirei kubva pandanga ndiri ndichinda pane chimwe chinhano.
Tinoona kuti nguva zhinji manga muchiridza muri muguta kana kuti mumigwagwa yemuguta reGweru kana Kwekwe. Mava nezvamaanazvo izvi, munotarisira kuti mune makushandura here pekuridzira?
Ndizvo zvandiri kutofungidzira izvezvi kuti dai ndawanako kuti ndichadombofambawo ndichitsvaga pokuti ndisewo zvinhu zvanguwo kunenge vanenge vane zvinoabhawa kana kuti pandine ichidini kuti ndiwanewo kuridza, nokuti zvinhu zvandapiwa izvi hazviiti kuti ndingazviridza mustreet. Ndingangozviridza hangu asi hazviiti, asi zvonzi ndezvekudoridzawo panenge pakatiwo pakati kwirireiwo.
Zvii zvamungataurirawo kune vamwe vari kuraramawo kana kuti vakaremara vane matambudziko akafanana neenyu nenyayawo dzevanhu vanobatsira iva?
Kune vamwe vangu chandingataura kuti kana une shungu nezvaunenge uchiita usiyana nekudzokera sure nazvo, izvozvo zvaunenge uchiita zvinokubatsira ungange unotengesa matomatisi ungange uchidini asi ramba wakashinga pano chako ndinoona sekuti ramangwana rinochinja ukaramba wakangoshinga nekuti ukazowana vanokukurudzira hazvizoiti kuti udzokere pasi izvezvi kune vamwe vangu dei ndandii ndikava nevamwe vangu vanenge ndichiziva kuti awinomwe anodai ndeichivapa kuti tive pamwe chete tibetserane tisava nokusora nyengo ndikaona 2 rand ndikaona mari pazuva yandeichiwanaye nezvinhu zvanoenda paizvozvo ndive nokutenda kuna mwari ndinoona ndichizosimukira ndichindawo mberi tisada kumanyira zvemberi nichiri mudiki ngandiite zvesaizi yangu zvandinazvo.
Avanga vari muimbi asingaoni vaJohni Madhuveko vari parunare mugweru neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Sangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights riri kuremekedza vanorwira kodzero dzevanhu munyika manheru ano nekuvapa mubayiro yakasiyana-siyana. Izvi zviri kuitirwa kumabiko ari kuitirwa muguta reBulawayo. ZimRights yave nemakore mana ichiremekedza varwiri vekodzero dzevanhu nenzira iyi, uye inotiwo iri kuita izvi ichicherechedza zuva reInternational Human Rights Day iro rinorangarirwa muna zvita pasi rose gore roga roga. Vakasarudzwa kuti vange vachikwikwidza pamubayiro iri. Pamubayiro iyi vanosanganisira nhengo dzedare paramende vaJoseph Chinotimba, muzvare Jesse Majome, vaTamsaka Muhlango, Sabhuku Varazipi nevamwe. Vamwe vakawina mubayiro yeZimRights gore rapfuura vanosanganisira Gweta, amai Beatrice Mutetwa nemutori wenhau Pindai Dube. Mutungamiri mukuru weStudio 7 abata muzvare Majome avo vakasarudzwa pamubayiro mina, avo vanoti vanonzwa kufara zvikuru nekudomwa semunhu anorwira kodzero dzevanhu kunyange hazvo vasati vaziva kuti vachahwina here kana kuti kwete.
Ini chekutanga ndanzo evanhu vangangowana mibayiro iyoyo, uyezve ndikanzwa kuadzimukati kufara chaizvo nekuti zvinofadza chaizvo kunge uchidomwa ustarako uchicherechedzwa nebasa raunenge uchiita. Ndo zvandingataura.
Mungati nyaya yekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pari zvino yakabira sei munyika?
Ndingati mune basa guru chaizvo rekuchengetedza kodzero nekuti tine nyika ine nhoroondo yakaipa maererano nezvekodzero dzevanhu. Kodzero dzevanhu zvinhu zvisati zvanyanyojairirwa zvisina kupararira nemagariro edu atinoita angasingakochesi kodzero zvichiburikidza muutungamiriri ndingati nehurumende. Tine nhoroondo yekuti izwi rekuti kodzero chairo kana kurwira kodzero zvanga zvichitorwa sezvinhu zvinenge zvichiita zvekupikisa ndingati hurumende yanga sekunge zvinoreva kuti kupikisa hurumende, asi isiri nyaya zvachose yezvehurumende kana yekupikisa chichi, iri nyaya yekungosimudzira nekukurudzira ugaro hwevanhu. Saka basa rekukurudzira kodzero ranga riri basa rinotyisa chaizvo, rinotodederesa, rinoti vanhu vazhinji vanotiza. Asi nekubudira kwataita nekushingirira kwendingati vadziviriri nevarwi vekodzero vakaramba vachingoshingirira makore ese iwaya kusvikira tazosvika pachiedza pekuti tatova nebumbiro kubvira gore rakapera. Patakava nebumbiro remutemo reconstitution rinonyatsodzamisa kodzero, zvava ndingati zvava nani zvakuzikana kuti zviri pamutemo. Uyezve tava nehuman rights commission yezvekodzero. Tingangoti tichangotanga, anenge mwana mucheche achangoberekwa muZimbabwe wenyaya dzekodzero. Saka pane basa guru rekuti mwana iyeye akwanise kurarama, akure anyatsomhanyi. Saka ndingati basa iroro riri chinaro chaizvo, munhu wese ane basa iroro kudzidzisa kodzero nekuti vanhu vazvigamuchire kuti zvinhu zvisina umbepa zvinhu zvakanaka zvinoita kuti munhu wese zvake wese agare zvakanaka achifara chigaro zvakanaka.
Komishini yekodzero dzevanhu yamuri kutaura nezvayo iyi, mungati iri kuita basa rainofanirwa kunge ichiita here kuremekedza kodzero dzevanhu?
Kuti ikomisheni iyi hongu, asi kwete hongu, nekuti komisheni iyi yavepo, yava nemakomishina acho arimo munzvimbo, vaane kana mahofisi avo, asi kwete nekuti ndingati mari yavanopiwa pari zvino yavainayo yekuti vange vachishandisa ishomanini chaizvo chaizvo, zvokuti havasati vakwanisa kunyatsodzika ndingati midzi yavo kana kutanda midzi yavo muZimbabwe yese.
Muzvare Jesse Majome inhengo yedare reparamende, uye vari Gweta vanga vachitaura vari muBulawayo naMutungamiri Ngomo weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change Vamogen Tsvangirai vanoti nyaya yakaitwa nemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato reZANU PF vaRobert Mugabe yekudzinga vamwe vanhu mubato ravo kusanganisira vaimbova mutevedzeri wavo amai Joyce Mujuru yazungunutsa bato iri zvekuti rave zuru rakapinda nyoka. VaMugabe vakadzingawo makurukota masere pamwe nemutevedzeri wegurukota mumwe chete. Vakadzingwa ava vanosanganisira vaiona nezvemabasa mubato iri vaDidmas Mutasa avo vanga vachinzi nevamwe vakatiza munyika. Asi vaMutasa vaudza Studio 7 nhasi kuti vari kuIndia nemudzimai wavo uyo vati achiri kusimbirwa nemuviri.
Vatsvangirai vanoti vaMugabe vave kutotora bato reZANU PF sekunge ndiwo mambo vanoita chiro zvavafunga. Asi bato reMDC ranga richinetsa nawo zvakapa kuti vamwe vabude mubato iri gore rino kanhu vake chipiri kubva zvaraumbwa vamwe vachipatsanuka. Vatsvangirai vanoti sezvo Kongresi yebato ravo yapera vave kutarisira mberi kuti vaone kuti munyika maitwa shanduko sarudzo dzisati dzaitwa muna 2018.
MDC yakapedza Kongresi yayo zvakanaka zvakadadisa kubva parwendo rwatakaita tichienda kumaprovinces. Tichiosvika paNational Congress, MDC yakataridza kuti ine gwara, yakaseta gwara, rokuti tichibva pano tichienda mberi, tinofanira kuwina manext elections, tofanira kubatanidza vanhu, tofanira kuti bato redu rive richionekwa sebato rakasiyana neZANU PF zvakanyanya, richapa bundutso kuvanhu, uye richapa kuti vanhu vayeva netarisiro yokuti zvechokwadi. Iri bato ndo bato rinogona kutorwa serious.
Maka doma imi se bato yatingati executive yenyu nevamwe vatungamiri mubato imomo mukatudza kuti vanenge vachiita basa rei chaizvo.
Executive yedu inoita kuti titore vanhu kubva kuma provinces vatatu vatatu from each province. Yozoita zvekuti president vasarudza vanhu 15 vanezve vachiinda muexecutive imomo. Tikabudirira pamberi tichisarudza zve vatinoti vandakapa zvinhano zvekuti iwe unenge uchikutarira nguva kwakati, iwe unenge uchitaura kwakati. Tine mabato maviri, kune yatinoti maexecutive committees, awa ndo makomiti anotarira zviri mumusangano, nyaya dzeadministration, nyaya dzeelection, nyaya dzediscipline. So ndoma mapato mamapatawa ndeyekuti vanhu vataridze kuvanhu kuti MDC inombomirira chii kana tichitaura nyaya dzedzidzo, tichitaura nyaya dzeminta, tichitaura nyaya dzemapato akasiyana-siyana ehurumende. Saka izvo ndo zvatakapedza kuita paexecutive yakapfuura.
Tichitarisa zveduwo zviri muZANU PF hongu hatingatongere baba wepanext door vatsvangirai, asi muri kuonawo sei mapishapisha ari mubato iri?
Tiri kuona vanhu vari kutatsurana zvisina kana hunhu. Dambudziko rinozovapo ndorokuti vachidaro ndo vari kutungamirira nyika kaa zvinobva zvaafekta vanhu vakawanda. Vari kunyanya kutarisa nyaya yekuti abviswa ndiani, anezenge aripo ndiani. But imba iri kutsva.
Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare.
Zimbabwe yatanga nhasi kushandisa zviri pamutemo mari yendarama. Mari iyi yakadhindwa kunyika yeSouth Africa iyo inouwandu hwaiswa pamusika hunosvika pamamiriyoni 10 emadhora ekuAmerica. Kunyange hazvo mari iyi isiri simbi yekuAmerica, ine uremu hwakaenzana nedhora rekuAmerica. Mutauriri webhanga guru renyika vaAlson Mufiri vanotsanangura nezvemari itsva yatanga kushandiswa nhasi iyi.
Sezvakavimbiswa nagavhena veReserve Bank of Zimbabwe, nhasi vemabhengi vatangisa kunge vachipa mari yerudzi rwebond coin kune vezvitoro. tinotendeseka kuti urongwa uhu huchabatsira zvikuru veruzhinji vanotenga sezvo vanenge vasapiwa izviwidzi zviwitsi se change. Vachange vachiti vakati chinhu chinoita $99.99 kana vapa munhu mari yakati kure vopiwa masenti kana senti inenge rakakodzera nezvavanenge vatenga. Tinoimba zvakare kuti vakunzwisisa vanhu kuti hatina kungokanda kana kugadzira zuda kana kuti mari isina kukosha. Takati tati vokusouth africa vagadzire mari iyi, tikati kune veruzhinji takaisa parutivi mamiriyoni makumashanu emadhora inova mari yakanangana nekupa mari iyi yatingati guarantee inoita guarantee value inopa kukosha kumari iyi yatakaita mabond coin. Tiri kuona veruzhinji vachitanga kunzwisisa kuti chii chatiri kutaura. Vamwe vangu vasinganzwisisi kuti chinonzi bond chii, vasingazivi kuti zvinobatana sei nemari, asi tiri kuti tichaenderera mberi tichivadzidzisa. Musava vanopiwa mari yavo vakagutsikana vawana masendi akakodzerana nemari yavo yavanenge vabhadhara, tinoti aiwa vanotanga kuchifara vochizivisa vamwe vavo aiwa voramba vachishandisa. Hatitarisiri kuti pachava nedambudziko guru, dambudziko raringava riripo nderekuti vanga vachingoda kungotsanangurirwa kuti chii chiri kuitika.
Avanga vari mutauriri webhanga guru renyika reRBZ vaAlson Mufiri vari parunare muHarare.
Mukuru wesangano reConsumer Council of Zimbabwe, Amai Rosemary Siachitema, vanoti veruzhinji vanofanirwa kudzidziswa nezvemari yendarama iyi.
Inini zvandiri kuona ndezvekuti zvo hapana chingaite kuti zvisashande. Ndinoona hangu kuti zvapana kudzidzisa kwaitwa kwakakwana, asi nguva iripo yekuti vanhu vadzidziswe kuti mari iyi yakamira sei. Munguva yapfuura vanhu vangu vachikaradzika kwazvo vari muzvitoro vachitadza kupuhwa chenji, vakungopuhwa maswitsa vanenge vasiri kuda, voora mazino, vakushaya chenji yekuisa makombi, vopuhwa marisiti mamwe acho asingamboshandi nekuti anenge adzimwa. Saka ichi chinhu chaitwa nehurumende chichitasva kuchema chema kwaita vanhu kuti zvinhu zvaoma. Tachema chema akakubvira muna 2009 ezvinotawanirwa minduro ingati tionoti zvingashande sei kana pasina mumwe mukana uripo waunzwa mberi kwedu. Ngatiutambirei toshandisa tiona kuti zvinoshanda sei. Idzi mari dzichashanda muno muZimbabwe, sekunzwa kwedu mari idzi dzine inonzi bonded, saka ine mari kumashure kwayo majusa akaitakura kuita kuti zvo isangove mari yenhando nhando inoshanda muno. Inongochinjika yakafanana nemwame masensa anenge aripo arimo nekudhara munharaunda dzedu.
Mukuru wesangano reConsumer Council of Zimbabwe, Amai Rosemary Siachitema, vachitaura vari parunare.
Makateerera kunepfenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintanet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakangana kuti munokwanisawo kutibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tinoda kuzivisai vateereri kuti chirongwa chenyu chava neFacebook page. Endai pa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yasvike nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Muparamende yemuKenya maita mirizhonga nhasi apo nhengo dzedare iri dzanga dzichikakavadzana ndokurwisana apo dzanga dzichizeya kuvandudzwa kwemitemo yekuchengetedzwa kwenyika. Bhiri remutemo iri riri kuda kupa mapurisa masimba akanyanya ekusunga pamwe nekuchengetedza vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vari kuita mabasa eugandanga. Nepamusana pemhirizhonga iyi, kuzeiwa kwebhiri iri kwambomiswa asi kukazoenderera mberi mukupera kwezuva.
Vagari pamwe nevakuru vakuru vekumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika yeNigeria vanoti vanofungidzirwa kuti nhengo dzeBoko Haram vakauraya vanhu vanosvika makumi matatu nevaviri vakapambawo vanhu vanodarika zana mumusha weGamsuri. Izvi zvakaitika nesvondo sekutaura kwevagari vemumusha uyu vakatizira kuguta reMaiduguri, guta guru reBono State.
Israel inoti hurongwa hwePalestine hwekuda kusvitsa chisungo chayo chekuti ive nyika yakazvimirira kuUnited Nations Security Council hunogona kunonotsa kuwirirana pakati peIsrael nePalestine pangakava riripo. Israel inoti mativi maviri ose anofanira kudzamisa pfungwa panhaurirano dziri kuitwa. Ino iStudio 7, ane muchirongwa ndinwenyu Blessing Zulu nemwe wangu Jonga Kandeviri tiri muWashington DC.
Nasi pasi rose racherechedza zuva reInternational Migrants Day, apo panocherechedzwa vanhu vanenge vakatama kubva kumisha yavo vachienda kune dzimwe nyika kana mamwe matunhu. Mumashoko avo ekucherechedza zuva iri, munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vakurudzira dzihurumende pasi rose kuti dzicherechedze pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu vakasiya misha yavo ava. Mumashoko avowo ekucherechedza zuva iri, mukuru wesangano reInternational Organization for Migration waWilliam Les Swing vatiwo pfungwa dzevamwe dzekuramba vanhu vanopinda munyika dzavo ipfungwa dzeutsinye sezvo dziri kuitika panguva iyo nyika dzine vashandi vakwegura dzichitoda vanhu vanobva kune dzimwe nyika kana nzvimbo kuti vashande mabasa iwayo. Pasi rose rinonzi rine vanhu vanosvika 232 million vasiri munyika dzavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinonziwo zviri kunze kwenyika kunyange hazvo pasina uwandu chaihwo hunozivikanwa. Mukuziya nezvezuva iri, tabata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda pamwe nenhengo yeZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana. Tatanga nekubvunza muzvare Zimbudzana zvinoreva zuva iri kusangano ravo.
Zuva rakakosha zvikuru. Charakakoshera ndechekuti pava nekuratidza kuti pane kutendwa kwekuti vanhu vanobva kunzvimbo dzavo vachienda kunogara kune dzimwe nzvimbo. Ende kutendwa ikoko chakakanakira ndechekuti vanhu vese vanogona kuzonanzerera vachiona kuti aizvo, saka pane vamwe vanhu vari kugara nesu pano asi havazi vepano. Iko kubva munzvimbo ikoko hakuna kutanga iye zvino, kwakabvira kare kare. Tikatarisa kana kubva kwakabva nyika chaizvo, tinobva kunzi vanoiti pachirungu civilization began in Africa, kureva kuti vanhu vose vakatanga kuno vachizobva vachikwira vachienda. Saka migration haina kutanga nhasi, yakabvira kare. Izuva ratinokurudzira ratinofara nazvo nekuti izuva ratinoradzirwa kunzi isusu tiri kuonekwa kunzi tiripo, tiri vanhu chaivo vane hunhu vane udzamu, hatisingori zvipidha zviripo zvakangotsvetwapo.
Vamuzenda, pamusoro pezuva ranhasi iri.
Izuva ratinopa kukosha zvikuru mukoma Jonga. Sekutaura kuri kuita sisi Zimbudzana, tiri kuona kuti zuva iri rinova rakazoiswa pakalenda neUnited Nations pagore ra2000 richipawo kutenda zvinoitwa nevanhu vanoshanda vari kunze kune dzimwe nyika, atingati ayaya pachirungu mamigrant workers. Zvichireva kuti vanoonawo kuti munhu nyange achishanda ari kunze kune imwe nyika pane zvaanobetsera kunyika yaanenge achigara ari ikoko, yatinoti pachirungu iya host country. Tikatarisa pagore ra2018 tinoona kuti pazuva iri zvinhu zvakanyatso kuti zvitarisiswe, zvinhu zvakaita sekuti pasava neyatingati racism pachirungu iya, pavanhu vese vanenge vachishandira kune dzimwe nyika vanofanira kungopiwapiwe kodzero dzakafanana nemunhu anenge achigara munyika munenge muchishandirwa nevanhu ivavo. Tiri kuona zvekuti pazuva iri pagore rakapera pakanzi ipo panofanira kuti pave neurongwa hwakanaka kana munhu achinge achifanira kuti aende achishanda ari kune imwe nyika isiri nyika yake, aine mapepa ake, achipiwa mapepa iwawo muzvakanaka. Zvinova zvisingafaniri kuti zvinetse kana kushungurudza munhu anenge achitsvaga kwokunogara.
Muzvare Zimbudzana, tinoona kuti mukufamba kunoita vanhu ikoku pane nzira dzakawanda dzinoshandiswa dzekuti vanhu vange vachibva kunzvimbo dzavo vachienda kune dzimwe nzvimbo. Pakati ipapa tinonzwa kusangana reUnited Nations richitaura kuti pane pachityorawo kodzero dzevanhu. Munoona sei kutyorwa kwekodzero dzevanhu?
Kutyorawo kodzero dzevanhu kunoitika zvikuru. Vamwe zvavanoita vanotogwa kumusha wakuonzi ndinoenda newe kuJoni kundinokutsvakira basa. Oiwa naye wosvika kunonzi watovafambi. Ini ndinde nchipoha mari iwo chiti hatifambi. Vamwe vanobvuwa nawo kumusha wako wosvikonzi iwo hakuna unofanira kuchitanga kurova vanhu uchivabira zvikwama zvavo. Saka zira izvozvo zvino kutya hwakomutemo kunoitika nokuti vamwe vanoenda kumusha wako vonoreva nhema. Zvavanotaura nezvinoitika zvinenge zvasiyana.
Mukoma Muzenda.
Ya, idambudziko rinowanikwa zvikuru pavanhu vazhinji vanenge vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana vakadzidzira mabasa akasiyana. Anopedzisira aakungoti awane chauviri, aakungoita chero basa raanenge aakuita, osiya basa raanenge akadzidzira. Zvinova zvinenge zvava kutokanganisa. Tinoziva kuti munhu paanenge achitirena pane mari dzinoshandiswa nehurumende dzakatowandei dzaanenge achikwanisa kunzi ave kana murayiridzi kana mukoti zviri kutaura tisi Zimbudzana. Asi anopedzisira aakuita rimwe basa kana rekusakura chairo kana rokurima chairo raasina iro kudzidzira. Zvinova zvinokanganisa kwaanenge abva ikoko panhambo zvekuti iye akwanise kuti abatsire mhuri yake akunosvika achiita rimwe basa risinei nezvaakadzidzira.
Ava vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZimbabwe Exiles Forum Muzvare Diana Zimbudzana. Vaviri ava vanga vari parunare muSouth Africa neStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya iri kuitika mazuva ano yekuti vamwe vari kushungurudza madzimai dzimwe nyaya dzacho dzichizoguma dzaenda pamadandemutande akaita sana Facebook nana WhatsApp.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti, ini ndinoitwa Gift Zika, ndiri kuMondoro Mbaira. Ndinoti rambai makadaro musadzore tsvimbo chokwadi, muri kutipa nhau dzakanaka. Tango dongorera muKenani, hapana chisingapere. Nebukadineza ari kuona ruoko ruchinyora kuti nguva yakwana.
Ibhaibheri iro. Mumwe munyori anoti, ndinokutendai varume, basa renyu rinoyemurika zvakanyanya munyika yose. Kana vakuru vaya vaishuvira kuti Studio 7 ivharwe, tava kunovanzwawo vachitaura pachirongwa chenyu. Rambai makadaro. Ndini Father Flower kwaVimba kuchimanimani, kwazisai amai vevana vangu, amai Deliwe M.
Ndinonzi tafadzwa Mandonga wekumaboke, ndingafara mukaverenga tsamba yangu. Hurumende ngaiedze zvimwe kana munhu aine masters achiitwa temporary teacher zvinorevei.
Mumwe anoti, chikwata pamberi nebasa, mundifarisirewo shamwari yangu Tinashe Zengeya. President Mupandawana, ndini Marvelous Moyo kwaGutu kwaGomba.
Mumwe anotiwo, pamberi nebasa vakomana, ndinoda kumhoresa Munya, Washi, Alois, Rosemary nefamily yose yeZefanera Farm nemafom 3A 2014 paSt Lucy kuGuta Secondary School. Ndili Roy Nerera kwaChihota.
Aiva vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje, asi tinoti rambai muchikwazisana nehama neshamwari pano paStudio 7 muchishandisa email yedu inoti studio7@voanews.com. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Muimbi asingaoni ane mukurumbira muguta reGweru vaJohni Madhuveko vanoti nhasi vafara zvikuru nekubata denga zvekubata denga mushine mekutambidzwa zvekuridzisa mimhanzi kubva kune mumwe mudzimai asina kuda kudongwa nezita.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti ZANU PF yavaZuru rakapinda nyoka.
Aiva vateereri, tashuka kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti tichange tiri twose zvese mangwana anokuoneka ine mufaro. Dini jonga kandemire nechiti murai zvakanaka.
Nenwenyu Blessing Zulu toksia mina Sandra Nyaira na Chris Kande.